hondo iripo pakati peIsrael neHamas iri kukonzeresa kuti macivilians anga ari panguva yakaoma. Hondo iyi yaitika for a couple of weeks. Kune vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu uyezve kune nyaya yemahostages. Koitazve kuti zvipatara hazvisi kunyatsa kushanda nenyaya yekuti hakuna mishonga, zvimwe zvipatara zvakabhombwa.
Zvii zvamungakurudzirawo imi savana chiremba kana vanhu vasangana nedambudziko rakadai?
Tatingakurudzira ndechekuti runyararo. Saka tinokurudzira kuti iwaya veHamas neIsrael dei vawana kutaurirana kuti hondo ipere, nekuti upenyu huri kurasika uye vanhu vari kukuvara nezvimwe zvakawanda zviri kushungurudza vanhu. Zvatingakurudzira ndezvekuti veruzhinji pasi rese denotakurudzira kuti kuve nerunyararo uyezve vanokwanisa kubatsira in terms of kuti mishonga iwanikwe, chikafu chiwanikwe, mvura yakachena iwanikwe. Zvinge zvichiitwa vana United Nations vange vachipindira vachiitawo kuti humanitarian assistance isvike kwese ikoko.
Munoona zvichizokwanisika here kuti pave nerunyararo?
Tinoona zvichiitika mavhelazi pamusana pekuti ndonzira inofanira kuteverwa, nokuti tinoziva kuti vekuIsrael vari kuti ivo makatanga hondo iyi. Asi kuti hondo ipere inotoda kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Vekugaza ivowo vazhinji vacho macivilians, asi nei asina kutanga hondo iyi. KuIsrael macivilians wari kushungurudzika. Saka chandinoona ndechekuti pasi rese zvichienderana nana United States nedzimwe nyika vanoda kuti kukurumidze kuva nerunyararo. Asi chandinoona ndechekuti vanoda yatingati iyo solution. Tinonzwa vachitaura nenyaya ye-two-state solution kuti vekugaza vagare murunyararo weIsrael vagare murunyararo. Saka kuti tisvike padanho iroro zvinotoita kuti vanhu vese vagare pasi vaone kuti macivilians ari protected and awana chikafu, awana mvura, awana mishonga, vaya vanenge vakuvara vokurumidza kukwana rubatsiro.